vachigirive maWarriors vasimuka muno muZimbabwe vakananga kuZambia uko vari kuda kunotsigira chikwata chavo chemaWarriors kuti chikunde mushure mekunge chakatatarika musi chishanu apo chakaita mangange 0-0 neBotswana.
Vatsigiri ava vachange vari kufamba sei kuenda kuZambia?
Vatsigiri ava vabvisa mari inoita iyo makumi matatu emadhora ekuAmerica kubva muhomwe dzavo kuti vaende kunokuzirira chikwata ichi, vachitarisira ivo kuti Zimbabwe ikatora kana point imwe chete kuZambia inomira zvakanaka murwendo rwekuenda ku-2021 Africa Cup of Nations iyo ichaitirwa kuCameroon. Asi vatsigiri ava vanotarisira kuti pachaitawo shanduko mamiriro evatambi, vachitarisa ivo kuti murayiridzi wavo Joey Antipas pamwe angaise kuda mahat uyo akasandura mutambo apo Zimbabwe yakatamba nechishanu ikaita mangange neBotswana.
Zvii zvinofanira kuitwa neZimbabwe kuti ibudirire kuenda mberi?
Tichitarisa mamiriro akaita gungano iri pari zvino, pamusoro pane Algeria iyo yakarova Zambia nezvibodzwa zvishanu isina kudzorerwa, iri kutevera iBotswana neZimbabwe idzo dzine point imwe chete neimwe chete. Chikwata chiri pasi pasi iZambia iyo iri kutarisirawo kuti inofarira kutorova Zimbabwe kuti imire zvakanaka. Asi sekutaura kwandakaita svondo rapera namaneja weMaWarriors vaWellington Mpandare, vari kutarisira kuti mutambo uyu unenge wakaoma zvikuru, asi vachitarisira ivo nhoroondo yekuti Zambia neZimbabwe dzakatamba sei makundano ekosafa apo Zimbabwe yanga ingokunda. Saka vari kutarisira ivo kuti Zimbabwe ichakundawo semakumbiro ayanga ichiita mumakundano ekosafa apfuura aya.
Mutambo uyu uri kutambirwa kupi uyezve rini?
Mutambo uyu uri kutambwa mangwana munhandare kumazuva ekare yaibonzi Independence Stadium, but izvezvi yaakunzi Heroes Stadium nemhaka yekushayika kwakaita vatambi vekuZambia avo vakawisirwa pasi nendege apo vaenda kuGabon. Saka yakachinjwa nhandare iyi zita yaakunzi iyo Heroes Stadium muLusaka.
Tombotarisa mitambo yePremier Soccer League yamira sei pari zvino?
Tichitarisa isusu makundano eCasolaga Premier Soccer League, pari zvino chikwata cheCapes United charamba chiri pamusorosoro pegungano iri mushure mekuita mangange 2-2 neYada. Izvi zvichiteverawo kuti zvikwata zvairi kurwisana nazvo cheFC Platinum chakaitawo mangange 0-0 neHighlanders. Iyoyo Chicken Inn yanga yave pamusoro yakaitawo mangange 1-1 nechikwata changa chavaikwikwidzana nacho. Izvi zvave kureva kuti zvikwata izvi zvaramba zvakamira sezvavaive vari svondo rapera.